Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniru akanaka vatereri tinosangana zvekare maniru anhasi uri musi wemugovera chivabvu 12/2018. Makaterera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. MDC inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe yaparura gwaro yaro remanifesto, bato iri richivimbisa zvarichaita kana rikakunda musarudzo. Sachigaro wevaimbove varwiri verusununguko vaChris Mutsvangwa vadomwa semunhu achamirira ZANU PF musarudzo ichaitwa muNorton. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. MDC inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe yaparura gwaro rayo remanifesto, bato iri richivimbisa zvarichaita kana rikakunda musarudzo. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakuparurwa kwemanifesto yebato ravo muBulawayo nhasi, muzvare Kupe vakurudzira veruzhinji kuti vavhotere bato ravo, vachiti ndiro chete bato rinokwanisa kuunza shanduko chaiyo munyika. Muzvare Kupe vati kunyange hazvo bato reMDC rakaita zvakawanda kuti munyika muve neshanduko, kusanganisira kuita kuti munyika muve nebumbiro idzva remitemo yenyika, vati veruzhinji vachiri kutambura nekuti hurumende yeZANU-PF haizi kukwanisa kuunza shanduko yechokwadi. Mtezeri wamuzvare Kupe vaObed Gutu vati vari kufara zvikuru nekuparurwa kwegwaro rinozivikanwa richinzi Building an Economy to Support Transformation kana kuti BEST, vachiti gwaro iri rinokoshesa kumutsurudza upfumi hwenyika uye kusimudzira veruzhinji vanotambura.
Taakuda kukwenenzvera kugadzirisa upfumi hwenyika kuti vana veZimbabwe vanga vayaura tiri kutambura. Vana vedu vari kundana naSouth Africa, kuna naNamibia, kuna naBotswana, Mozambique vachitsvaga mabasa, nokuti munomo hamusina mabasa. Maindastri akavharwa, maindastri mashoma ari kushanda at a very very low capacity. Saka tinoda kuti isusu sehurumende yeMDCT inenge ichitungamirirwa naDr Tokozani Kupe tigadzirise upfumi hwenyika kuti nyika idzokere kwayaimbova.
Zvimwe zvezviri mugwaro iri kukoshesa kuendeswa kwemasimba kumatunhu, uyewo kuti mumatunhu akasiyana-siyana munyika muve nezvipatara, makiriniki pamwe nezvikoro zvakakwana. Gwaro iri rinokoshesawo kuremekedzwa kwebumbiro remitemo yenyika uye kuvandudzwa kwezveupfumi pamwe nekurwisa uori. Munyori mukuru weboka revechidiki webato iri, muzvare Isabel Monzora, vati vanofarira zviri mugwaro rebato ravo, kunyanya nyaya yekukoshesa kuti vechidiki vapinde muzvigaro zveutungamiri.
Zimbabwe Youth Policy izvezvi inoti iyo mayouth anofanha kunge achiwanikwa munzvimbo dzese dzekutonga nezvigaro zvese vari pa25%, kureva kuti vane 25% youth quota. Asi isu seMDCT takaona zvakakodzera kuti tiwedzere youth quota iyi tiise pa35%, nekuti mayouth ndiwo akawanda munyika. Iko zvine zvi mayouth anosvika iwo pa63% panyaya yeuwandu hwevanhu vari muZimbabwe. So zvine musoro kuti vawedzerwewo pavanofanha kubatawo semayouth.
Imwe zvenhengo yeboka revechidiki vaAlfred Dzirutwe varumbidzawo gwaro iri vachiti rinokoshesa kusimudzirwa kwevechidiki pamwe nekubatsira vanhu vanoshaya, kusanganisira vakwegura nevanotambura.
Ndafarira nyaya yekuti pati yangu yapromisa kuti ichapa mayouth education grants kuti vaenderere mberi nechikoro. And futi zvechipiri zvavataura ndezvekuti vachapa mayouth mari yekuti vazvitangira mabhizimusi kunzvimbo dzese dzakasiyana siyana muZimbabwe. I think chinhu chikuru ndozviri kushayikwa pasi apa semayouth.
Pamusangano uyu sachigaro webato iri vaAbednego Bebe vatorawo mukana wekuzivisa vatsigiri webato iri kuti bato ravo richange richizoshandisa mufananidzo wechanza chine chiso chemwana pakati semufananidzo webato iri musarudzo. Mufananidzo uyu ndiwo mufananidzo wakashandiswa nebato reMDC parakapinda musarudzo kekutanga mugore ra2000. Pari zvino pane makakatano ari mumatare pakati peMDCT yamzvare kupe neinotungamirwa naNelson Chamisa pamusoro pezita nemufananidzo webato iri. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vaita misangano miviri kuManicaland vachikudza vatsigiri vavo kuti hurumende yavachaumba mushure mekukunda musarudzo ichaita kuti upenyu hwevashandi vose munyika hunake. Vachitaura vari kwaMurambinda kuBuhera, vaChamisa vati vanoremekedza zvikuru mauto, vachiti mauto vanhu vanoshanda zviri pamutemo uye vachatambira nemaoko maviri munhu achasarudzwa kuve mutungamiri wenyika anenge asiri weZANU-PF.
Masoja ndedu, masoja anosaluta vanhu nemutungamiri anenge asarudzwa ipapo. Saka ike zvino izvinozi zvati patakuenda kusarudzo, patinongopedza kuvhota asarudzwa ndiye anosalutwa. Chiri kusaluta hasi musoja, chiri kusaluta mutemo. Chiri kusalutwa hasi mutungamiri, chiri kusalutwa mutemo. Saka masoja edu tinoafarira nokuti anoziva mutemo wedu kuti unofamba sei. Nokuti kana ndichiuya ini ndikandiri kuuya kuzorera vanhu vese, chokutanga musoja anofanira kunge akaguta kuti nyika inge yakaguta.
VaChamisa vatora mukana uyu kutaurawo pamusoro perwendo rwavo kuBritain, vachiti Zimbabwe inyika inoda rubatsiro kuitira kuti sarudzo dziitwe nenzira kwayo uye pasina mhirizhonga. Asi vaChamisa vayambira zviuru nezviuru zvevanhu zvauya kuzonzwa vachitaura kuti MDC Alliance haisi kuzopinda musarudzo kana zvavari kuda zvisina kugadziriswa.
Unokuzoti muUK muchirohwa mupururu pakati pevarungu, ndikati muZimba wapenga vakomana, wotungamirira UK. Pane madhokuta, manesi, maticha vese, nyaya yavari kutaura ndeye kutoda kudzokera kumusha. Tivake nyika yani, ndikati mirai musadzoka mudura musati mabviso azvipfukuto. Munorimira pasina, regai nditange ndadira mushonga muzvipfukuto. Mowo uya ndamisa mushonga uya ndakunomisa. Takataura tikati number one, uyai mutibatsire muZimbabwe kuti masarudzo dzedu dzite zviri pachena zvinoitika kune dzimwe nyika. Nokuti zvinodakitwa neEU nesada kusanganisira neEU nana Britain. Sarudzo dzedu ngatifambe. Tine bopoto ratinaro nevakomana ivi vabiti vari taura. Tiri kupokana nenyaya yekutakati pane zvinhu zvatisingatakaita, hatisi kuzoenda kusarudzo tisatagadzirisa nyaya yekuti anoprinda baloti ndiani.
Misangano yanhasi yanga iri yekutanga zvichitevera kudzoka kwavo kumusha mushure mekushanyira kuBritain, uko vaChamisa vakasangana nemutungamiri wenyika iyi amai Theresa May pamwe negurukota rinoona nezveAfrica muBritain vaBoris Johnson. Sachigaro veZimbabwe National Liberation War Veterans Association uye vari chipangamazano chemutungamiri wenyika vaChris Mutsvangwa vadomwa semunhu achamirira ZANU-PF musarudzo ichaitwa muNorton. Izvi zvaburitswa nhasi mushure memusangano weProvincial Coordinating Committee. Vachitaura mushure mokudomwa, vaMutsvangwa vati havana kumanikidza kuti vaLangton Mutendereki avo vakanga vakunda vaMutsvangwa musarudzo yekutanga vasapinde musarudzo yanga ichifanirwa kudzokororwa. Vamwe vanoziva zviri kuitika vanoti vaMutendereki vakahwanda pari zvino sezvo vari kutyira upenyu hwavo, zvichitevera kuchisidzirwa kwavanonzi vakaitwa mushure mokukunda vaMutsvangwa. Studio 7 yaedza kufonera vamutendereki kuti tinzwe divi ravo, asi nare mbozha yavo yanga isingadavirwi. Umiriri we Harare West mparamende Muzvare Jesse Majome vanoti havasi kupinda musarudzo yokutsvaga chamirira MDCT inotungamirwa nava Nelson Chamisa mudunhu ravo kana kuti primary election ichaitwa nesvondo rinouya. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya iyi.
Muzvare Majome vakasiya vanhu vakawanda vakashama miromo yavo mushure mekuzivisa veruzhinji kuti havasi kupinda musarudzo ichaitwa mubato ravo sezvo mitemo yesarudzo isiri kutevedzerwa. Muzvare Majome vakati bato ravo rakawirirana nzira dzichashandiswa mukuita sarudzo idzi, asi zviri kuitika mudunhu ravo hazvienderani nezvinodiwa nemitemo yebato.
Marongerwe mandaonoti marongerwe ari kuitwa primary election, pane zvinhu zvakati wandei zvabuda nezviri kuitika mukurongwa kwayo zvisina kutsarukana zvandazivisa musangano wangu. Zvandinoona kuti zvinhu izvi maitirwa zviri kuita zvinoratidza kumonyorodza monyorodza urongwa huripo hwatakabvumirana musangano wekuti vanhu vanomirira musangano vanosarudzwa sei.
Muzvare Majome vakatiwo vagari chaivo vemuHarare West havasi kuwaniswa mukana wekuvhota sezvo paine chikiribidi chiri kuitwa chekuunza vanhu vasingakodzeri kuvhota. Vakati semunhu anoremekedza zvido zvevanhu pamwe nemitemo yebato, vaona zvakakodzera kuti vasave nechekuita nesarudzo isingaremekedze zvido zvevanhu.
Maitikira zviri kuita izvi ndeyekutoti pekupedzisira kwacho maonero angu vagari vemuHarare West vacho pachezvavo vechokwadi vemene havazombowani mukana wekuzvisarudzira ivo pachezvavo muchokwadi kwavari kuda ivo kuti avamiririre musarudzo dzemusangano wangu weMovement for Democratic Change. Saka zvakadaro ndaona zvakakodzera kuti ndisuduruke ndingati makwikwi, nekuti hasitombori makwikwi, nekuti marongerwa aakaita semaonero angu ari kutoratidza kuti akufanira kuenda neimwe nzira.
Muzvare Majome vakati vanga vaine chido chokukwikwidza, asi nemamiriro akaita zvinhu kubudikidza nezviri kuitwa nevamwe vavo vari kuita zvisingatenderwi havakwanisi kupinda musarudzo iyi sezvo paine kutyorwa kwemitemo yesarudzo mubato ravo.
Ini ndachida kukwikwidza, asi handisi kuwana mukana wekukwikwidza nemamirira zvakaita ndichitsvaga tiketi reMDC Alliance Harare West. Ndiri kupedzisira ndichiti kune vagari vemuHarare West vaakuzikanwa vachinzi maHarare Westerners, ndinovatenda chaizvo, uyezve ndivasimbaradze kuti ndicharamba mumwoyo wangu ndichivavarirawo zvavanovavarirawo, nekuti ini ndiri mumwe wavo. Sezvandanga ndichivaitira muparamendi handichiri kuita pari zvinhu zvinhu ndichirimo, sezvatanga tichingoita kuti tikaramba tichingoshanda pamwe chete tinoramba tichitarisira zvinhu zvakanakisisa kunharaunda yedu kuti zvinge zvichibudawo munyika yedu, ndichazenge ndichisowa chizovasivisa kana pane zvimwe zvinenge zvazoitika, asi pari zvino ndizvozvo.
Muzvare Majome vakatozivisa kare danho ravo rekusapinda muprimary election yemuHarare West kumunyori mukuru webato ravo sezvinodiwa nemutemo yebato. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remunyori mukuru weMDCT vaDouglas Monjora sezvo foni yavo yanga isiri kubatika. Muzvare Majome vanga vachifanirwa kukwikwidzana namuzvare Johana Mamombe, avo vanonzi vari kutsigirwa nevamwe vakuru vakuru vari muNational Standing Committee yebato. Kune mashoko ari kufamba ekuti MDCT iri kupa makadhi kuvanhu vasiri nhengo dzebato vari kushandiswa nebato iri kuitira kuti vabvise vamwe vanhu vanofungidzirwa kuti vaitsigira muzvare Tokozani Kupe munguva yavainetsara navachamisa. Vane ruzivo nezviri kuitika vanoti kune matunhu akaku kumbira kuti apiwe makadhi muna 2014 ekutengesera nhengo dzavo, asi matunhu aya haasati apiwa makadhi kunyange hazvo kuine makadhi ari kutengeswa muchivani. Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinoti zviri kuitika muMDCT yavachamisa munongedzo wekuti haikwanisi kuita sarudzo dzakachena sezvo iri kuita zvainogara ichipomera ZANU-PF zvekubira sarudzo. Vamwewo vataura neStudio 7 vanoti vari kushushikana nekwavanoti kushandiswa kwevanhukadzi musarudzo kuitira kuti vabvise vamwe vavo pazvigaro pachinzvimbo chekuti vakwikwidze zvigaro zvine varume kuitira kuti vanhukadzi vawandewo muparamendi. Ndaka mirira studio 7 muHarare, ndini Kirim Dzamiri.
Chirongwa chestudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngati kurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Muchungamiri mutsva wehurumende yeMalaysia vaMahathir Mohamad vati ndivo varambidza vaimbove mutungamiri wehurumende vaNajib Razak pamwe nemudzimai wavo kuti vasabude munyika. VaRazak nemudzimai wavo vanga vachifanira kuenda kuJakarta nhasi. Kurwisana pakati pemauto eSomalia nechikwata cheAl-Shabaab kwasiyane ngo 13 dzechikwata cheAl-Shabaab dzafa. Izvo zvabudiswa nevanoona kurwisana uku pamwe nevakuru vakuru muhurumende. Zuva rimwe chete kubva pasi pose pacherechedza zuva revatori venhau kuti vashande vakasununguka, hurumende yeBurundi yakarambidza Voice of America kutepfenyura munyika iyi kwemwedzi mitanhatu. Izvi zvakaitika kwasara gumi remazuva kuti vanhu veBurundi vavhote panyaya yokubvumidza mutungamiri wenyika kuti awedzere makore ekutonga. Kanzuru yeBurundi inoona nezvekufambiswa kwemashoko nenhepfenyuro yakapomera Voice of America neBritish Broadcasting Corporation mhosva yokutyora mitemo yekutepfenyura uye kuita zvisakafanira. Kanzuru iyi yakayambira Radio France International kuti isaita nhepfenyuro dzemanyepo kuti hurumende yeBurundi ichashungurudza avo vanovhotera kuti mutungamiri wenyika asabvumidzwa kupamidzira mamwe makore ekutonga. Mukuru weVoice of America Amai Amanda Bennett vanoti Voice of America inoshamiswa zvikuru nezvakaitwa nehurumende yeBurundi, vachiti vanhu vazhinji vanotarisa kuVoice of America kunzwa nhau neruzivo zvisina kwazvakarerekera. Saka kurambidzwa kutepfenyura uku kunodzivirira vanhu veBurundi kuti vasanzwa chokwadi panguva yavanoda kunzwisisa zviri kuitika. Nepfenyuro yeVoice of America icharamba ichinzwikwa mundimi dzeKirundi neKinyarwanda paShortwave uye paInternet nepaFM. Umwe wemagavana ebodhi rekutepfenyura reVoice of America vaJohn Lansing vanoti nepfenyuro yeFM ndiyo inodiwa neruzhinji muBurundi. Naizvozvo bodhi ravo rinomira nevanhu veBurundi richivapa nhau dzechokwadi. VaLansing vanokurudzira mutungamiri wenyika iyi vaPierre Nkurunziza kuti varege Voice of America ichitepfenyura semazuva ose. Bazi rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika muAmerica rinoti America inokurudzira kuti vatori venhau nevatepfenyuri varegedzwe vachiita basa ravo vakasununguka. Zvakaitwa neBurundi zvinogumbura uye America yasvisa chichemo ichi kuhurumende yeBurundi. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica maaverengerwa neni tanonoka wande. tochienda kuna Marvelous Mhlanganya huye achitipa chirongwa chakanangana nemadzimai.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai aimbova iye murwi wehondo yerusununguko uyezve aimbova iye mudare uyezve pari zvino ari kuita iyo mabasa ekubatsira madzimai. Tiri kutaura nemudzimai uyu panguva iyo nyika nepasi rose vari kutarisa zuva remadzimai reMother's Day richange richirangarirwa mangwana.
Ini ndinonzi Margaret Dongo, former member of parliament weHarare South.
Mungati imi madzimai vakarwa hondo yerusununguko vari kuremekedzwa here munyika pari zvino?
Ndoshushikano yatinayo madzimai mazhinji akarwa rusununguko rwehondo. Hatina kumbofa takapiwa ruremekedzo rwakakodzera rwatinofanira kunga tinarwo. Ndosaka muchiona madzimai mashoma akarwira rusununguko ari muzvigaro zvakati kwirirei. Vashoma uyezve vari kana mudare reparlamendi vashoma vari kuplay an active role even in private sector kana mumabhodhi. Vazhinji vacho vachiri kungotambura.
Chii chiri kusaka kuti zviitike zvakadai?
Kungoita kuti takaita vanhu vane makaro, varume vakanga vaine makaro vasina kukoshesa kuti madzimai akaitawo bandiko ripi. Ivo vaizviziva kuti madzimai nevarume vakaita bandiko rakafanana. Kuhondo kwanga kusina kuti mukadzi kana kuti murume. Kana kunzvenga mabara papasina mabara ainzvengwa epurasitiki emadzimai aiwa. Mabara anga akangofanana, kutrenwa kwataitwa kwakangofanana. Asi zvakatonditambudza ini patakabva kuhondo tichiona kuti madzimai akanodzoserwa kumakicheni kwavo kuti vaite mahousewife vanenge varohwa. Vamwewo vangotetereka vakadaro. Saka vashoma hapana kubvira pagara tiswa program kutanga nekutanga. I think ndopatakakanganisa ipapo.
Takatarisa zuva reMother's Day riri kurangarirwa mangwana. Chimbotipewo nhoroondo yekuti imi amai venyu zvii zvavakakupakurira iwo semusikana zvamakazoona muchishandisa pamakaenda kuhondo uyezve kuzodzoka muchiita zvekushanda semudare nezvimwewo.
Ndinototi mai vangu was a mentor. Ndiye munhu akandiumbiridza kuti ndisvike pandiri panapa. Ndo vakandiumbiridza kuti ndive nesimba randakava naro nekushinga kwandakaita nguva yehondo. Mai vangu vanga vari mushandi, vanga vari munhu aishandira mhuri yake, munhu aigona kuriritira mhuri yake. Vanga vasina kumirira baba kwete. Ivo pachavo yanga iri nhengo yaiziva kuti vana vangu vanoda kuenda kuchikoro. Nguva yaSmith zvinhu zvava zvakaoma. Asi mai vangu vaiita zvese. Vakatanga vari mistress aiticha vana vechidiki Nerera kumolder Mutare Mission. Vakabva ipapo baba vakati hamuchasenzi, handidi mukadzi anosenza. Asi vakakwanisa kuti vaite chiorder chavo chezvimabhasikoro chavaitengesa maswiti nezvese kuitira kuti vabatsire kuriritira mhuri yavo. Uyezve vairima yainzi naSmith Stringbend Plowing. Zvese vaingoedza chese chavanogona kubata. Chavaida ndechekuti vaida kuti vana vavo vadzidze vaende kuzvikoro. Naizvozvo isu mumba medu tese takaenda kumaboarding schools.
Mazwi api amungade kupa mamwe madzimai akateerera pari zvino takatarisa zuva irori reMother's Day?
Mother's Day yakakosha. Ndoda kuitaurira kune avo vane rombo rakanaka rekuti vachinana amai vavo. Nekuti inini mai vangu vakashaika kuduka kare. Ini ndiri kuti mufunge zuva iri rakakosha. Munozongoona kukosha kwaro kana mai vasisipo. Mai vanozvipira pane zvakawanda kuti mwana abudirire.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Margaret Dongo kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Tomboenda kuna Jonga Kandemiri achitiudza zvinoitika muupenyu hwedu, our lives.
Ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu.
anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa matano ari kutorwawo nemapato ezvematongerwo enyika mukuona kuti vakaremara vapindawo musarudzo dzemapuraimari dziri kuitwa dzekutsvaga vachamirira mapato iwaya musarudzo dzichaitwa gore rino. Muhurukuro yedu tabata mukuru wesangano reCenter for Disability and Development vaMasimba Kuchera. Tinogamuchira nemufaro pastudio 7 vaKuchera.
Ndinotenda makadii.
Aiwa tiri vapenyu. Nhasi vaKuchera tatitimbotarisa urongwa hwemaprimary ari kuitwa mumapato ezvematongerwo enyika umu. Imiwo muri kuona here vakaremara vari kukwanisawo kupiwa mikana yekukwikwidzawo musarudzo dzemaprimary kuti vazomirirawo mapato avanenge vachishanda nawo?
Ndinoona kuti mapato ezvematongerwo enyika emuno asati akukwanisa kuzvipikira kupa mikana kune vanhu vakaremara kuti vange vachivamiririra. Zvichiri kunetsa, tinoona kuti vanoda kutora vanhu vakaremara sevanhu vakangomirira kupuwa, sevanhu vakangomirira kuvhota, kwete samakandidati. Saka tinoona kuti mapato anenge achivimbisa zvaanovimbisa, asi pakupera kwezuva kuti zvizoitika pane mutoro nemutauro.
Saka imiwo semasangano anomirira vakaremara, mune zvamuri kuitawo here kushanda nemapato ezvematongerwo enyika yaya kuti vawanewo ruzivo yatingati awareness pazvichemo zvenyu?
Inyaya yatakatanga kutaura kare nemapato ezvematongerwo enyika, vachiita sevanonzwisisa nyaya yatiri kutaura, asi tinozongoshamisikawo kuti panozobudawo malist. Tinoona kuti vanhu vakaremara dzimwe nguva vanenge vasipo malist yavo, kana kuti vanenge varipo asi vasina kupiwa mukana yakaenzanirana yekuti vange vari makandidati. Saka inyaya yekuti tinenge tichishanda nezvemapato ezvematongerwo enyika, asi tichida kuti zvizivikanwe nepasi rose kuti tinosuwa zvikuru nematanho ari kutorwa nemapato ezvematongerwo enyika kuti vange vachinzwisisa kuti vanhu vakaremara vanodawo kunge vari makandidati, vachizvimiririra mumatare angava ekanzuro, ringava reparamende, ringava resenati.
Asi mune vakawandawo here vanga vachitarisira kuti vangangokwikwidzawo musarudzo yemapato akasiyana siyana?
Nekuda kwekuvharirwa panze vashoma vakaratidza kuti vaya vanodawo mukuhwengeredza kwedu kwatakaita nekutsvakurudza kwedu kwatakaita, havadariki 20, havadariki 20, vaida zvigaro. Vamwe vatema vakakwanisa kupindawo kupfekera mapuraimari ezano. Tine tariro yekuti tinongova tiri kuitwa neMDC vamwe vachakwanisa kunge varimo, asi hwengeredzo yedu inoratidza kuti havadariki 20.
Munotarisirawo here imi kuti kumapato mamwe asarawo ari kunzwa muchikurukura pano zvinogona kuti vashandure pfungwa dzavo?
Panokwanisa kuitika kuti panokwanisa kuitika shanduko yepfungwa, asi hationeri shanduko yakakura chaizvo inokwanisa kuitika panguva dzinedzi. Vakatoendesa mazita, vakatoendesa, vakatotorwa, vakatotorwa. Saka kwangosara kuti tizonzwa vanoshambadziwa mazita nemamwewo mapato asara kuti ivo vanenge vachionawo senyaya yachona.
Aiwa, tinotenda zvikuru vaKuchera kuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu. Onekai zvenyu vateereri.
Tinotenda muchero zvakanaka vateereri.
Manga makateerera kuna vaMasimba Kuchera, vanove mukuru wesangano revakaremara reCenter for Disability and Development. Muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Tombotarisa zvabuda mumitambo yeCastle Lager Premier Soccer League yatambwa nhasi. FC Platinum 0, Triangle 0, ZPC Kariba 1, Mutare City 1, Yada 0, Highlanders 0, Blawayo City 2, Shabani 0, Harare City 1, Naturat 0. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. MDC inotungamirwa naMuzvare Togozani Kupe yaparura gwaro yaro yeremanifesto, bato iri richimbisa zvarichaita kana rikakunda musarudzo. Sachigaro vevaimbova varwuri verusununguko vaChris Mutsvangwa vadomwa semunhu achamirira ZANUPF musarudzo ichatwa kuNorton. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvekare mangwana. Mangwanani. Ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela kustudio 7, ngomgqibelo mhla ka 12 kuNkwenkwezi 2018, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje. Ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe namuhla liphawule ugwalo olulezithembiso zalo olwemanifesto phansi kwendikimba ethi Building an Economy to Support Transformation.
Umkhathileo nemanifesto le ebilontshwa lamuhla ukuvuselela umnotho ukuze inguquko yempilo zabantu yenzakale, yikho sibize sathi best building economy for supporting transformation, ukuvuselela umnotho.
Inkokheli yebandla eliphikisayo eleZimbabwe Democratic Change ZDC ithi isimise imisebenzi yonke ebandla ngemva kokutshona kwalowo owalisungulayo njalo bengumkhokheli walo umnumzana Josphat Mongwariri ushe wokunze engozini yomgwaqo eSouth Africa.
Sesinje ngesitimela sisingasela khona, kodwa into enhle ukuthi isihlahla lesi esigalindiweyo sizahluma futhi. Thina esiseleni sizasala siqhubeka phambili, siqhuba ivision yakhe.
Ibandla leZANU-PF libikwa lisithi umcebisi kamnumzana Mnangagwa umnumzana Chris Motswangwa nguye osezancedisa kukhetho lokudinga ozamela iNorton edalele ePhalamende. Siza kuzwa impumela yomdlalo wenguqu phakathi kweqembu leShabani Mine lezeminye imidlalo. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosikazi Thokozani Khuphe namhla liphawule ugwalo olulezithembiso zalo olwemanifesto phansi kwendikimba ethi Building an Economy to Support Transformation. Umkhosi lo wenzelwe kobulawayo lapho inkulungwane zabalandeli baleli bandla abakade bebuthene khona. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Owethulelezi zithembiso ngumsekeli kanobhala jikelele umnumzana Samukele Hadebe. Umnumzana Hadebe uthe okuqakathekileyo ngogwalo lolu ikuguqula impilo zabantu njalo lokhu kuzafezeka kungavuselelwa ezomnotho.
Umkhathileo nemanifesto le ebilontshwa lamuhla ukuvuselela umnotho ukuze inguquko yempilo zabantu yenzakale, yikho sibize sathi best building economy for supporting transformation, ukuvuselela umnotho ukuze inguquko yempilo zabantu iphumelele. Siqakathekisa kakhulu ukuthola imisebenzi elohlonzi ezabisela abantu empilweni ezazivele ziyizwa ukuthi imuli ngemuli ithole. Kunjalo ke sithe lokho kungenzakala njani? Sithe kungenzakala-ke ngokuvuselela-ke ezomnotho, sikhangele kakhulu kwezentshiwayo, sikhangele ngezokulima, sikhangele ngezamafektali kwesithe senza i-reindustrialization.
Uthe nxa sokuvuselelwe ezomnotho ibandla leli lizalungisisa ukuthi ezemfundo zithuthukiswe labantu abasemajele bathole amathuba okuvota.
Kakhulu sivele sithi inotho lenxa isivuka bese kusenziwana bese sikhangela-ke impilo kahle ikaZulu esithi i-social services. Saqakathekisa kakhulu kwezempila kahle ngoba kulapho okuselela khona abantu abaningi bagula kanti-ke abathole ukuncedwa, ikakhulu bona omama abayibo abatshaya imikhuhlane njengesibeletho, imikhuhlane yekhensa yamavele lani behlula nje ukuthola nje esingathi i-screening. So sikhangelele kakhulu ukuthi iklinika kube leklinika ngiklinika nge-ward ngoba kulapho abantu abahlezi khona, kodwa kube le ndlela yokuthi umuntu uyathola umtholampilo. Okwesibili, saqathe zezemfundo, abantwana okokuqala bahamba imango emide besiya esikolo bakhona maprimary kanti ke vele failure lesikolo kungenziwa cebo bani ke ukuthi kwesifiso lokho ngoba zimali zezimuli lemali yelizwe
abasakhulayo bamukele ngenjabulo isithembiso sokuthi bazathola imali yokuzithuthukisa njengoba inengi labo lingasebenzi omunye wabasakhulayo umnumzana Alfred Zirutwi uthi umbiko lo umnike ithemba
ekuthakazeleleyo lapha kumanifesto leyo ngibone ukuthi amayouth ontanga bazathola ama-grants and kuyinto eqakathekileyo ukuthi bethole imali yokuthi bancedise ezifundweni zabo besiya phambili and okwesibili engikuthakazeleyo ukuthi ontanga bazaphiwa imali ukuthi beziqalisele imisebenzi yezandla ama-projects so kuqakathekile njengoba sibona ontanga abalamisebenzi abalani imali le izabuya incedise konke lokho ukuthi ithuthukise ontanga and kuyandithabisa kakhulu
Kansila Shila Musonda uthi ujabulele ukwethula kwezithembiso lezi ngoba sekuzakwenza bathole amandla okuqhuba imisebenzi yabo lula njengabo kansila
Ngiyabukele kakhulu nokuyithakazelela ngokuthi imanifesto le ihambe ngendlela sihambe ngeconstitution sivela ku early congress esayenzayo sesimele sibe nemanifesto manifesto sesilayo sesiyithakazelele sesiyemukele njengo kansila ngiyayemukela because ama-ofisi amaningi abeseharare so i-devolution of power ngiyayemukela njengo kansila ngokuthi lapha imali ebesenziwa lapha zisuka zeharare zimele imali zisebenze lapha ama-ofisi abelapha ngokuthi umuntu uzasuka lapha efuna i-passport so kumele ayimelela ivelele eharare so sifuna i-devolution of power ibe lapha njengokansila
unkosikazi Thamani Moyo uthi ugwalo lolu lubavumela ukuthi njengabesifazane bathole amathuba alingana labesilisa kwezobukhokheli
thina njengabomama bakobulawayo labomama bonke nje abezimbabwe yonke imanifesto yethu ebilontshwa namhlanje siyijabulele ngoba ikhuluma langamalungelo abomama ukuthi kumele kube le 50-50 kungakhethwa mhlobo ukuthi kumbe ungumama angeke wabusa so lathi siyathaba ukuthi njengabomama imanifesto yethu iyasivumela ukuthi any sikhundla esifuna ukusikhontesta sizazikhontesta
Okunye okuthenjiswe libandla le-MDCT yikuvuselela ukusebenza kwezitimela, ukuvuselela lokuqondisa ezokwenjiwa kwegolide lokunye, intuthuko emaphandleni, ukuthi uZulu ofuna izindlu enelise ukuzithola kanye lenhlelo zokuvikela ingozi emgwaqweni. Unkosazana Khuphe uthe kufanele uZulu avotele ibandla lakhe le-MDCT ukuze zonke izithembiso ezikulolu gwalo zifezeke njalo impilo yabantu iguquke.
This manifesto launch is a part of our broader election campaign called Game On or Go campaign as a party going through transformation and deepening.
Ukuvotela ibandla le-MDC ukuvotela inguquko nokuthola impilo engcono. I-manifesto launch le iyingxenye yomkhankaso wethu obanzi obizwa kuthiwa i-Game On. Njengebandla elisaguquka elihlonipha isisekelo salo, sinanzelele ukuthi kulobunzima phambili ikakhulu lokho esingakuqedanga ukukwenza ngokhetho luka-2013.
Uphawu lwebandla le-MDC lalo lutshintshiwe ngoba soluyisandla esivuliweyo kulo mntwana phakathi kwempama kuthi iminwe yonke iqondile. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Direct from Washington, the voice of America.
Ibandla leZANU-PF libikwa lisithi umcebisi kaMnumzana Mnangagwa uMnumzana Chris Mutswangwa nguye osezancintisa kukhetho lokudinga ozamela iNorton edalele ePhalamende kukhetho oluzayo. Wayencintisana layo kodwa wamnqoba kukhetho lwakuqala uMnumzana Langton Mutendereki ubikwa ephumile kulomncintiswano. UMnumzana Mutswangwa wayethe ukhetho lolu aluqhutshwanga ngemfanelo. Njalo ubikwa esithi uMnumzana Mtendereki uziphumele kukhetho kethuselwanga umuntu. UMnumzana Mtswangwa utshele iStudio 7 ukuthi uzanqoba. UMnumzana Themba Mliswa onguye osaphethe isihlalo seNorton edalele ePhalamende. Ukhetho lwama primaries ebandla leZANU-PF luqhutshwa kutsha ezigabeni ezithile zelizwe ngoba abanye besola impumela yakuqala besithi kwakulokuqilibezela. Ukolunye udaba olufanayo, omela iHarare West edalele parliamente unkosazana Jesse Majome owebandla leMDCT elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa, uthi usephumile kukhetho oluzayo olokudinga ozancintisa kulesi isigaba emele umanyano weMDC Alliance okhokhelwa umnumzana Chamisa ngoba esola indlela uhlelo lolu oluqhutshwa ngayo. Unkosazana Majome uthi ibandla lakhe lilakho ukunqotshwa kukhetho nxa lingalandeli izifiso zabantu. Wasezancintisa eHarare West nguJoanna Matamombe. Ukhetho lwama-primaries eMDCT luyaqhubeka ezigabeni zonke zelizwe njalo abangafuni ukuncintisana bayavumelana bephume kusale oyedwa. Umnumzana Prince Dubeko Spanda weBinga North utshele iStudio 7 ukuthi abayisithupha abakade befuna ukuncintisana laye kulesi sigaba baphumile ngokuthanda okubizwa kuthiwe yi-consensus, kwasala yena yedwa esezancintisa kukhetho oluzayo emele umanyano we-MDC Alliance. Kodwa abanye abanjengomnumzana Daniel Molokele oncintisa eWange Central kumanyano ofanayo ulobe ekhasini lakhe leFacebook ukuthi kakho ophumileyo esigabeni sakhe njalo bavumelane ukuthi bazancintisana bobathathu kuma-primary elections. KoBulawayo kubikwa abameli bedale lePhalamende ababalisa unkosazana Tabitha Khumalo loDorcas Sibanda bededele abanye ukuthi bencintise besithi bona sokuzabona ibandla ukuthi lizabanika uphi umsebenzi. Abanye abazancintisa bengayanga kuma-primaries KoBulawayo umnumzana David Coltart lomnumzana Kucaca Phulu. Ukusenjalo umnumzana Chamisa lamhla ube lomhlangano omkhulu we-rally eManikaneng lapho atshele abasekeli bakhe ngohambo asanda ukuluthatha eBhilitane. Ugcizelele izithembiso zakhe zokuletha umbuso okhululekileyo lenguquko kwezomnotho enganqoba kukhetho oluzayo.
Yebo, 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 mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingaqhutshwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ubeFacebook kukhasi leVOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la kuFacebook kukhasi lethu leVOA Ndebele.
Inkokheli yebandla eliphikisayo eleZimbabwe Democratic Change ZDC ithi isimise imisebenzi yonke yebandla ngemva kokutshona kwalo owalisungulayo njalo bengumkhokheli walo umnumzana Josphat Mongwariri uShewokunze engozini yomgwaqo eSouth Africa ngolwesibili. Umnumzana uShewokunze ubelubhekise elizweni ukuzophawula ibandla lakhe ngokusemthethweni. UMavis Gama usethulela lolu daba ngogcweleyo eseHarare.
Lokhu kuvezwe ngomunye wabasekeli baleli bandla umnumzana Thomas Sibanda emhlanganweni lentatheli izindaba oqhutshelwe emahofisini welinye lababandla aphikisayo ele National Constitutional Assembly elikhokhelwa nguProfessor Lovemore Maduku. Umnumzana Sibanda uthi enye yenkokheli ebandleni lakhe isikwele South Africa uyasiza kumalungiselelo awokuthi umzimba kamnumzana uShekunze ulethwe ekhaya ayengcwatshwa lapho azalwa khona eGuruwe.
Isihlahla sesiganyuliwe sikhona apha thina sesinjenge sitimela esingasela khadi, kodwa into enhle ukuthi isihlahla lesi esiganyuliweyo sizahluma futhi thina esiseleyo sizasala siqhubeka phambili siqhuba ivision yakhe siqhuba khonoko abekade efuna ukuthi kwenzakale ebantwaneni beZimbabwe. silandela iconstitution.
Umnumzana Sibanda uthi abajahanga udinga osezalikhokhela leli bandla njalo bazalandela iziqondiso ezilotshwe kusisekelo sombuso sebandla ukwenza lokho ngemva kokungcwatshwa kukamufi.
Silibandla eliqoqekileyo elikhokhelelwa nguNkulunkulu, silibandla elilenhlanganiso yabantu abesaba uNkulunkulu abalobuntu. Yikho njengoba bengithe mina lamhlanje bekufanele ngabe siyalontsha iphathi yethu, kodwa asisena kukwenza lokho, asisena kuyilontsha iphathi yethu, sesikhangelelene le nhlupho le ewele abantwana beZimbabwe esiweleyo thina silibandla imuli yakusho ukuze.
Wengeze wathi uhlelo lokukhetha ozakhokhela leli bandla luzakwaziswa esebekiwe umnumzana ushe ukunze.
Sikhangelele nokuthi kuqhutshekwe ayebekwa, kuthi ngemva kokubekwa kwakhe sizohlala phansi senze imini congress lapho esiyadinga khona umkhokheli ozathatha indawo yakhe, guided by our constitution. What is in the constitution is what we are going to follow. Asixokozeli, we are not in a hurry for anything. We are going to wait and give a decent burial to our honorable, a visionary man who has left us behind.
Abebandla leZDC bakhuthaza abafisa ukusiza ngayo yonke indlela ukuba bakhululekile bencedise ukwenzela ukuthi lumngcwabo uqhutshwe kuhle. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Abantwana besikolo endaweni ezilabalweli bokholo lwesiMuslim abedlulisa amalawulo ole Boko Haram sebebuyela ezikolo lanxa ababalisi ababalekela udlakela belokhu bengakaphenduki. Uhulumende ukhuthaze ababalisi laba ukuthi bephenduke, njalo inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kanye labebutho yibo ababafundisayo okwamanje. Ukuziphetha ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, sokufe abantu abalichumi lantathu phakathi kokulwisana phakathi kwebutho leSomalia elisekela izakhamizi labalwi be-Al-Shabaab abakade behlomile. I-Al-Shabaab ibizama ukuthi abantu emaphandleni esigabeni se-Hilafoli bebhadale imithelo ngezifuyo zabo. Uhulumende ubika esekela izakhamizi zemaphandleni esigabeni se-Hiran. Abesifazana abalichumi lambili abahlala esiqontini seNyandeni phansi kwenduna uMasuku eGwanda sebeqoqene ukuze basungule ibhizimusi lokufuya inkukhu zemakhaya. Omama laba bayazakhela izilugu zenkukhu njalo bazenzele imisebenzi evame ukwenziwa ngabesilisa efana lokuvoxa udaka. Bathi bakwenza lokhu ngoba kungumlando wabo kunakekela imuli emakhaya. UAlbert Ncube usipha lolu daba.
Ukhala ipikile fotsholo kuward 5 esigabeni seNyandeni lapho mama abaqoqane khona belenjongo ukuthi bazithuthukise bona lemuli zabo ngokufuya inkukhu zekhaya. Abesifazana laba bazakhela ngokwabo isilugu senkukhu bencedisa ngowesilisa oyedwa kanye lenhlanganiso yeMasakane Trust. UNkosazana Sibusisiwe Ndlovu unobhala jikelelo wenhlanganiso yentuthuko njalo uthi bangene bengomama kuphela ngoba kuyibo abathwala bunzima emakhaya.
Esakubonayo ukuthi singene singomama sodwa ukuthi inhlupho eziningi emakhaya zikhangelelane labomama, ngoba lo mntwana noma elambile ubuye ekhala ebamba isigqoko sikamama, akayebamba ibhulugwe likababa ma ekhala. Wonke even lo baba laye noma evela etshwaleni uyabuye buza umama ukuthi kudliwani noma engathenganga lutho. Sase sibone ukuthi ngcono sizithuthukise.
Ugcizelele wathi njengabafuyi benkukhu abasacathulayo basaludinga ulwazi lokufuya ukuze uhlelo lwabo luphumelele.
Sisadinga usizo olokuthi sincediswe ikakhulu ngokudla kwenkukhu, njalo le nkukhu lemfundiso futhi ukuthi sihambe siye abantu lokho abathi look and learn ngoba kwesinsikhathi ukufunda senza ama workshop awungeke ubambe dzana ukuya ku look and learn siyabona ukuthi abanye abayenza njalo babenza kanjani.
Unkosazana Rose Moyo umgcini sihlalo wentuthuko uthi bakhangelela ukuthi bathole imali ezabasiza ukuhambisana abantu ababo ezikolo
ezemakhaya ezikodwa siyaziya yizwe sasesiyana 250 okwakhathesi kade ufundisene abantu abethu lokuthi lathi siziphilisa ngemali yabithele lokuthi asifisi futhi singazivuya kube zinkukhu eziyase ziphelelelwa lapo sisuthi kube yibhizinisi engapheleli.
Kodwa isibo bonke omama abanelisa ukuthi baziphandele kulesi sigaba. Unkosazana Sophie Mlilo oleminyaka yokuzala efika phose ekhulu 97 uthi uyaludinga usizo kuhulumende ngoba engesenelisa ukuthi avuke azenzele.
Ninje sengiyintandane besithi noba ngihlezi lapho isikhalazo sami kuze singahlangana lo Nkulunkulu ukuthi uhulumende nje abephosela okuyimpuku isisikhalazo sami ngobana ngivele nginjangisazi lapho engaya khona abaphathi lo hulumende lo Nkulunkulu amaphilizi ngibe nginye ngobana ngiyadliwa emzimbeni kumbe kudla amathambo ukuhamba sokusana emehlweni asabona endlebeni nangesezi.
Ukansila weNyandeni umnumzana Adam Bebe uthi omama bentuthuko baza kuba yisibonelo esihle kwezinye izakhamizi.
Kusuthi kuyaba yisibonakaliso esihle kakhulu ukuthi kubonakala ukuthi omama bayakwanisa ukwenza uludo luphumelele ngoba abanye abantu lapha kulesi sigaba sebejayele ukuthi izinto zalapha ziphumeleli, izinto zalapha ziphumeleli. Kodwa ngalokhana njengobana i-roofing material yena lani siyithengelwe yi-trust ewathengela amazengo konke laphana onomama badinga izitina loku lezihambende bathengelwe yi-trust bona okwabo yikuvuba udaka.
Omama bentuthuko bathi bakhangelela ukuthi baqale ukufuya iinkukhu zekhaya kumaviki ambalwa alandelayo njalo bazazithengisela iloba ngubani ozifunayo. Ngimele iStudio 7 eNyandeni, ngingu-Albert Ncube.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Siyalamukela kweziphathelane labesifazane sixoxa lo Nkosazana Bridget Nyoni ohlala eWange olomkakhe osebenza eWange Colliery lapho abathi abaholi khona. Ngomunye wabesifazana abahlezi betshengisela kukampani yeWange Colliery besithi bafuna omyeni babo bebhadalwe iholo labo ngoba sokuhlale iminyaka emihlanu bengaholi. Siyakwamukela kuhlelo.
Hayi, yabonga. Mina ngithi esikukhalelayo kakhulu eWange sikhalela imali zamadoda ethu. Abantwana bayaxoshwa esikolo. Sinje so kathesi isikhathi somqando akula izinto ezizithengile ukuthi asithengele abantwana bahamba kuphela isikolo gabala isicathulo gabala amasoksi gabalani ngabantu kuphela funa imali zamadoda ethu isibhedlela sethu esekhoriyahle umkamo uyasebenza mina ngingagula ngizahamba esibhedlela efike bengikhanyile amaphilisi yimi engithengayo akula drugs engilinikwa abasangitshela ukuthi lokhu nalokhu nalokhu kuyathengisa ngizayithatha ngapha imali umkami yena engaholi nxa ungela mali iindaba zakho uyafa abanye bayafa lomkhuhlane abanye izinto ezithiyeneyo lokhu nalokhu akula abantu abasizwayo.
Kodwa umkakho lokhu ehamba emsebenzini?
Uyahamba emsebenzini.
Lapho elihlala khona ke
sihlezi ezindlini zekorea.
Kodwa abantu abakade belibona litshengisela bebesithini? Bebelizwisisa?
Kade besizwela, abanye kade bekhala.
Uthini ngalokho sokukhulunywa ngabanye, ikakhulu umphathintambo kahulumende unkosikazi Khakonye, ukuthi mhlawumbe lokhu ngokwezombusazwe bakhona bathi yenzani lokhu?
Zambona ephuma ku-TV ekhuluma andisakhala ngathi shwashwa umminisa lo uqinisile umama yini umntu. Thina labo esikhona ewangi sihlezi laphana etentini sile 2-3 days sihlezi akula reply esayitolayo. Wabuya yena umminisa ezo-adresa, wabuya ebusuku wathiwa sengilindile abanye sebelele abanye sebehambile. Ezo adresane ebusuku abantu sebehambile wafika wazishawuda khona ngale. So konke lokhu akukhulumayo uminista konke ngamanga, thina ngale wange siyadubeka.
Sesibuyela lapho emulini yakho, yikuphi kahle kahle kuya kulihluphe ukuthi likubhadalele?
Ama-school fees. Mina ngizefamile abantwana abayi-5. Abantwana abayi-5 abayi-2 abahamba esikolo. Laba banye laba hhayi kabahambi. Esibhedlela kubhaliswa abantwana abayi-3. Laba banye kababhalwanga esibhedlela. Bangakhula yime ngizibonelayo. Ngiyadinga imali ngimhambise kwesinye isibhedlela kodwa uyise esebenza kwikhampani khonapho. So thina ngantuyawange siyakhala sithize. Nxa sebehlulekile bona laba abamama ezinto yikho kungene behambe bethina abakwanisayo because lathi impilo iyasiwomela. Mina ngilefemili sengihlulekile ukusapota abantu abami.
Manje ligcina liyithola ngaphi imali yokuziphilisa? Mbani olebolekayo kwasakuholwa?
Mina esedensi ngabona ukuthi ngathi umntwana osegula ngiyagada ngihambe ekhaya. Ngahamba ekhaya ngafika ngithiyela umama ngizayo ngizatshela umama ukuthi engincedise ekhaya ngale balashwa mahara and then umama uzangiphelekezela ngale khona ukuthi abantwana bebedle singenza ukuthi ngiyenza ukugada ngihambe ekhaya ngiyoyicela kumama bengicela kumabhuluzu kanevukela every day emsebenzini.
Sizwile njalo abanye abesifazane ewange besithi abanye babo bagcina sebethengisa umzimba lokho kuye kuya emacansini bebhadalwa ukuze bezuzele imali. Abanye besehluleka nje ukuthenga ama-pads, impahla zokugcika nxa umuntu esesikhathini. Uyakukubone yini lawe lokho kusenzakala?
Awu, yikho sibili kanye okuyenzakalayo because ubaba uzaphuma ehambe emsebenzini. Ngizambuza mina, awufaka kudliwani? Angikwazi usasala ubona ukuthi wena uzakubona ngaphi wena umuntu ongumfazi. Ucileni kuyini? Uzahamba ngale suhambe eroadless uthole umuntu okukhombisayo. Ngizakunika $5 wena usoze uyale suvuma ngoba ucaba sicabangile endlini ethiye kungela kudla. So vele umkhuhlane wange vele we-HIV asoze uswelakale because thina abafazi siyathengisa imizimba yethu yenza ukuthi abantu abethu bezize ukudla.
Leyoba sibonge uBridget Nyoni ebesixoxa layo kuhlelo oluphathelane labesifazane. Iqembu lomdlalo wenguqu elebulawayo City linqobe eleShabani Mine nge-2-0 emdlalweni oqhutshelwe enkundleni yeBarberfield Stadium lamhla emini. Intathe izindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ndawonye lezinye.
Uhle waqala ngonqoba umqeqetshi omutsha weqembu lebulawayo City uAmin Somapiri njalo abahlohlele iqembu leli ngabathi uSipho Ndlovu kanye loToto Banda. Limpumela ikhuphule inani lemiklomelo elilayo laya kumiklomelo elichumi kanti likhuphukela sengalanini yemiklomelo laya endaweni yechumi lanye. USomapiri utshayele ihlombe abafana bakhe ngokunqoba abakwenzileyo.
That was a very good performance. I wasn't expecting.
Bengingakhangelelanga ukuba singadlala ngendlela esidlale ngayo njalo angilawo amaningi phezu komdlalo wanamhlanje. Ngaphandle kokuba abafana badlale kuhle okusesemqoka okwamanje ngumdlalo wethu olandelayo esiyawudlala leqembu lengeza.
Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leyada libe ngujikilobhanqa 0-0 leqembu le-Highlanders emdlalweni odlaleliwe enkundleni ye-National Sports Stadium. Iqembu le-FC Platinum libe ngujikilobhanqa 0-0 le-Triangle emdlalweni oqhutshelwe enkundleni yemandaba. Iqembu le-ZPC Caribe libe ngujikilobhanqa 1-1 le-Mtare City Rovers ngasenyamunga. Kuthi eleHarare City litshayele negroti nge-1-0 emdlalweni obusenkundleni yeRufaro. Imidlalo yeviki lethumi lanye kusigaba seCastellaga Premier Soccer League iqhubekela phambili kusasa njalo amaqembu azadlala ngokulandelayo. iqembu leCapes United lizancikelana leLengezi Platinum Stars enkundleni National Sports Stadium. Iqembu leChapungu lizemukele leChicken Inn ngaseAscott. Iqembu leBlack Rhinos lizadlale leHerentals ngaseRufaro. Kuthi iqembu leBulawayo Chiefs lizemukela iqembu leDynamos ngaseBarber Fields. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona apha eWashington DC.